Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri mbudzi 26 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanopinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kuChina. VeZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoudza dare reparamende kuti kushaya mari kwaive kuvhiringidza mabasa avo. Vazi rezvemamiriro ekunze remet department rinoyambira nezvemhepo yakasimba mazuva anotevera apo vanhu vakawanda vaweredzwa nemvura pamwe nekurohwa nemheni. Vanhu vechema-chema nekukwira kwemutengo yezvinhu zvichitevera kubviswa kwemari dzekubatsira kuti zvinhu zvisadhura nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vachiita mabasa echimbi chimbi vakanda mapadza pasi zvave kureva kuti zvinhu zvatonyanya kuita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende. Vamwe vana chiremba vadiki vakatanga kurangwa mabasa muna Gunyana vachiti vanoda kuwedzerwa mihoro yavo. Vana chiremba vakuru ava vanoti havasi kufara nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vanodarika mazana mana nemakumi matatu pasina anovatsiwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vapinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kubva kuChina. Vachitaura nevatori venhau papera musangano uyu, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati makurukota anga achipira kudare zvakavimbiswa zvavakavimbisa kuti vange vachiita kumapazi avo kusanganisira nyaya dzeutano, zvivakwa, kuwaniswa kwevanhu mvura yakachena nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima akatanga nekuvabvunza nezvekupinda mudare kwavachivenga uye zvavapirawo kudare.
Zvinofadza zvikuru, Vice President vedu vanga vasipo for almost 5 months. Vakamborapwa kuSouth Africa vachizorapwa zvakare kuChina. Vadzoka nhasi vauya vakapinda mucabinet very strong, very active, providing leadership kucabinet in a way that shows kuti he has fully recovered. Saka tiri kufara zvikuru, tafara zvikuru nekudzoka kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika, uye tafara kuona kuti vadzoka vaine utano, vakasimba, vaita basa ravo nemazvo rekubatsirana nemukuru wenyika kutungamirira musangano wecabinet nhasi. Zvakanyanyisa. Vatambirwa nemufaro nemakurukota ese, uye tafara kuti pane vabva vataridza maleadership qualities avainawo nekuve fully participative necabinet. And vanga vachiziva zvunhu kuita sekuti havana kumbenge vanga vari sipo, zvichireva kuti nyange kwavanga vari ikoko vanga vachitevera kuona kuti zviri kuitika muhurumende nezviri kuitika munyika zvakamira sei.
Saka vayavanga vachiita makunga kunga kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo mubato ndezvemugodzi matsuru.
Iyo yekubato handisini ndinokwanisa kutaura nezvazvo. Ini ndinotaura zvandaona zvemukuru wadzoka aine utano hwakanaka uye aine presence of mind pabusiness recabinet zvaratidza a fundamental state of leadership on his part.
Tanzwawo kuti imi segurukota mataurawo dzimwe nyaya dzakaita sedzebim. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei pachirongwa icho chichi?
Kubva kuministry Public Service, Labor and Social Welfare, inyaya yokuti takagadzirisa nyaya yebim. Tanga tiine target yekuti ngatibhadharei mari dzese dzebim dzadziri outstanding kusvika temu rino iri. Saka already takatobhadhara vana vanosvika 385,000. Kwangosara vana vashomanene vanoita 115,000 ndovasara kuti vabhadharirwe. Asi mari yacho inotovepo.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumajeri kune dzimwe nyika zviri kutadza kuenda kumusha kuzopedzisa mutongo yazvo mumajeri emunyika nekuda kwekuti hazvina magwaro ekuzvarwa kana ekufambisa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemwe mukuru muZimbabwe Prisons and Correctional Services, Senior Assistant Commissioner Spetosomusa Chinobva, vachipa humbo kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamusoro pekuti kusavepo kwemagwaro aya kunokanganisa basa ravo sei. Vati Zimbabwe ine chibvumirano nenyika dzakaita seZambia chekuti zvizvarwa zvemuno zviri mumajeri kuZambia zviuye kuzopedzisa mitongo yazvo muno. Ukuwo zvizvarwa zve Zambia zviri mumajeri emuno zvinopedzisira mitongo yavo kuZambia. Amai Chinobva vati vari kutadza kuunza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muZambia nekuda kwekuti hapana humbo kana magwaro anoratidza kuti vasungwa ava zvizvarwa zvemuno.
We arrange that those Zimbabweans in Zambia can come and finish serving their sentence here in Zimbabwe, and the Zambians that are here can equally go back to Zambia and serve their sentences and finish off their sentences in Zambia. The agreement is in place, the guidelines are in place. What stalled the actual exchange now was the issue of identification and the issue of citizenship.
Vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvakakosha kuti vasungwa vapike mitongo yavo vari munyika dzavo umo vanokwanisa kushanyirwa nehama dzavo. Vatiwo pane vanhu vakawanda vanopinda mumajeri vasina magwaro ekuzvarwa kana zvitupa, uye izvi zvinotadzisa vasungwa ava kunyora bvunzo vari mumajeri sezvo magwaro aya achidiwa. Amai Chinobva vatiwo rimwe dambudziko ririko nderekuti vasungwa vanofira mumajeri vasina magwaro vanovigwa sembwa sezvo madzavo dzisingazivikanwe.
And at the end of the day, fingers have been pointed to say sometimes we end up giving them paupers burial when they are not supposed to get paupers burial. They are supposed to be decently interred just like any other individual. But because we cannot trace where they are from, who they are exactly, because the challenge with inmates is they can use pseudonyms.
Zvichakadai, amai Chinobva vati vasungwa vari mumajeri vanobvumidzwa pamutemo kupiwa mukana wekuti vanoterisa vana vavo magwaro ekuzvarwa kana kufambisa. Zvichakadai, komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yaudzawo komisheni kuti yakaita ongororo yayo kudunhu reMatabeleland South, uko zvakabuda pachena kuti vanhu vari kunetseka kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nekufambisa. Sachigaro vekomiti iyi vaLevi Maihlome vati semaonero avo vanhu vese vasina magwaro aya zvikuru sei vakabatwa negukura hundi vanofanira kupiwa magwaro aya pasina mubvunzo kuti vakwanise kurarama sevamwewo vanhu.
The recommendation on those affected by gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi nevanhu vese zvavo, komiti yakaita chisungo chekuti munhu wese asina magwaro ekuzvarwa nezvitupa vapiwe magwaro aya pachena kwemakore maviri, uye kubvira ipapo vanenge vasina vozotanga kubhadhara.
Sachi garo we Zimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi pati zvataurwa nekomiti yeparamende izvi zvinoenderana nezvakabuda mungoro yavo uye vanoda kuti matambudziko aya agadziriswe pamwe nekuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika kuburikidza nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru zvekudya pamwe nemafuta edzimotokari, asi mihoro yevashandi vazhinji isina kwairi kuenda. Izvi zvinotevera kukwira kutanga svondo rino kweupfu zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari mukutengwa kwechibage negorosi nevanogaya upfu. Vachitura urongwa hwemashandisirwo emari nehurumende mugore rinouya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakazivisa kuti hurumende yaizotora danho iri senzira yekuderedza nayo mari yainoshandisa. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti danho rehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari iri kana kuti subsidies rakatoita kuti zvinhu zvinyanye kuomera veruzhinji.
Mamarket adjustment anenge achiitika aya masubsidi abviswa aita kuti mitengo yezvinhu inenge ichikwira. Infact vakota rezvemari vakatotaura kuti wachabvisa masubsidi ehupfu negorosi. Zvaizvo zvichaita kuti mitengo yehupfu nemutengo wechingwa unge uchikwira nekuti unenge wa largely market determined. But of course hurumende yanga ichimbotiraya kuregulata mitengo especially wechingwa, but ultimately panotozovoitika an upward adjustment nekuti pane vanenge vasiri kuwana masubsidi through grain marketing board.
Semuenzaniso, paketi yehupfu werudzi rweroller mill ine huremu hwemakirogiramu 10 inonzi yakakwira mutengo kubva pamadhora 55 kuenda pamadhora 101.56. Ukuwo peturu yakakwirawo mutengo kubva pamadhora 10.94 kuenda pamadhora 10.44 parita. Dhiziri rinonzi rakakwirawo richienda pamadhora 10.95 parita richibva pamadhora 10.94 parita. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vanoti kukwira kwemutengo uku kuri kuomesera vashandi zvakanyanya nekuti mihoro yavo haisi kufambirana nekukwira uku. VaMashingwe vanoti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vange vachirarama. Vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuwandudza upfumi kana kuti austerity measures.
Zvapachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tiri kutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti. Vashandi vashomanene vari kutambira mari inosvika 1000 RTGS. 50 kg yehupfu yamataura ya 500 RTGS. Mushandi anoda renti, anoda kudya, anoda mafuta, zvese hazvisi kukwana. Program inonzi austerity tiri kuona kuti ndeyekuunza urombo kuvashandi.
Izvi zvinotsenerwawo naDr. Chitambara. Avanoti mihoro yevashandi yadonha zvakanyanya zvichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica.
Vashandi ndo vanyanya kukanganiswa nekukwira kwezvinhu nekuti mihoro yavo yabva yareduswa zvakanyanyisisa yawikendwa mareal incomes adonha. Saka makaona an average employee ari kuwana almost like 1000. But 1000 iyo anenge ari mazim dollars wakazo iadjusta kuti wane mareal salaries inenge iri probably less than 50 US. Saka dambudziko especially even wari pamujikandigeri wane mafixed income mapensiona I think ndo wari kunyanya kuaffectwa.
Asi vaimbo vegurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vaMike Bima vanoti hongu vanhu vangaona sekunge zvinhu zviri kukwira mitengo, asi paive nezvakawanda zvaikanganisa upfumi zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
vongu zvingava zviri kukwira, but it depends kuti vanhu vanofanira kunzwisisa kwazviri kubva. Kwazviri kubva ndekwekuti tine madistortions muekonomi medu, but kuti madistortions iwo agadziriswe panomboita mashocks iwawo. But some of us, we see that as something that is a passing phase.
Vakuru vanoti chakatanga ndo chakachenjedza izvo zvavekuita kuti vazhinji vatarise mberi vachiyeuka matambudziko avakasangana navo makore a2007 na2008 apo veruzhinji vakanonga svosve nemuromo. Kusvika zvino zvagadzikana mune zveupfumi, vazhinji vacharamba vachitya mimvuri yavo. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF vari kuungana mangwana munhandare yeRimuka kukadoma mudunhu reMashonaland West kumusangano wavo wepagore. Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndo vari kutarisirwa kuve munyarikane mukuru pamusangano uyu. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki mubato iri vaGodfrey Senengamu vanoti musangano uyu uchapa vechidiki vose vemunyika, kwete vebato ravo chete, mukana wekuziya matambudziko akatarisana nenyika zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kuti matambudziko aya angagadziriswa sei. Vechidiki vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vari kutarisirwa kuungana mudhorobha rekadoma. Musangano wevechidiki uyu unouya panguva iyo ZANU PF iri kugadzirira kuita musangano wayo mukuru wepagore kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East kubva musi wa10 kusvika musi wa15 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamu pamusoro pemusangano wavo uyu.
Ichokwadi, tine musangano iwoyo tiri kuitira kuMashonaland West kukadoma kuRimuka Stadium, kwatiri kuronga kuti vechidiki vemuZimbabwe vagosangana naPresident pamusangano wedu wataronga wekupera kwegore. Donzvo redu rire kuti vechidiki vakwanise kuwana mukana nemutungamiri wenyika vachisvitsa shuviro dzavo nezvavanotarisira kuti vange vachiitirwa, uye mutungamiri wenyika semutungamiri wehurumende agotsanangurawo kwavari urongwa huriko kuhurumende nemikana iriko yevechidiki kuti vazvisimudzire mumabasa wemaoko nedzimutarisiro dzavo.
Vechidiki vakawanda vari kuchema nenyaya dzemafambiro ari kuita zveupfumi munyika. Zvii zvamungataura zvamunotarisira kutaura pamusoro penyaya iyi kumusangano, tichiona kuti vazhinji vasingashandi ndo vechidiki?
No, ichokwadi, tinotarisira kuti nyaya iyo yezveupfumi hwenyika ndo imwe yenyaya dzichange dzichichiriridza pamusangano uyu, kuti vechidiki vataure maonero avo uye nezvavanofunga kuti angangova masolutions. Nekuti mafungiro edu ndeyekuti hatifaniri chete kunguva vanhu vanochema, asi tinofanira kungewo zvakare tapinda mutsoka dzeutungamiriri taakutipawo masolutions ezvinhu zvatinofunga kuti zvinogona kubatsira nyika yedu pamatambudziko atiinawo. Saka vechidiki vose, angave mastudents, maminers kana mafarmers or the general youth, vanenge vakasununguka kutaura maonero avo pane zvematongerwo enyika zvemagariro kana zveupfumi.
Imwewo nyaya inobata vechidiki vatsenenga nyaya dzekupinda mhirizhonga, kungova kunzi vanoshandiswa kuita zvemhirizhonga kana kurohwa iwo kana kuve mavictim. Zvii zvamungataurawo panyaya dzakadaro?
Bato redu rinoda runyararo, uye mutungamiri wenyika ari kubuda pachena kuti Zimbabwe inofanira kugadzikana tive nerunyararo. Saka tinokurudzira chekutanga kuti vechidiki vedu vangave veZANU PF kana vechidiki chero venuZimbabwe varambe kushandiswa nevatungamiri vezvematongerwo enyika, nekuti dambudziko rinozosara riri kwaari. Iye ndiye anenge atumwa kuponda munhu. Ngozi haiendi kubato, asi inodzoka kwauri kumhuri yako izoshungurudza vana, uye kana ukakuvadzwa hakukuvadzwi bato, kunokuvadzwa iwe. Saka tiri kuti isusu tigare pasi tionesane kuti iwe neni tiri kuwirana pane zvipi uye tiri kupesana pane zvipi, tirege kushandisa mhirizhonga.
Avanga vari vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Senengamu vari parunare ukadoma neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushoropodza zvikuru mamwe mapurisa epaHarare Central Police Station, ayo ari kupomerwa mhosva yekurova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart apo vaimirira mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vainge vasungwa nemugovera. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo munhu adaira nharembozha yavo ati vanga vari vachitaura pane imwe nhare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti kana munhu achiita basa rake zvinova zvinobvumidzwa zvakatonyorwa kubudiro yemutemo kuti munhu wese ane kodzero yekutsvaga gweta rake raanoda kuti rimumiririre. Ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake nepakuzomurova nepakumukuvadza, zvinhu zvinotaridza zvedzwa kuti nyika yedu yaenda kumawiri. Tatodzodza zvakare kuya kwokudzvanyirirwa kwemhando yepamusorosoro. And isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzeutungamidza mutemo pamberi. And zvinototishamisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii, vanenge vari kutombofunga here, ndezvinototimidza. Saka isusu sekuona kwedu zvinhu zvamashatisisa zvisingafanirwi kubvumidzwa nyika yedu yedera mutemo.
Iyi nyaya yamuri kusimudza here kuda reparamende senhengo dzeMDC?
Haiko zvinhu hasati iri kuchasvika ipapo, patichiri ngepekuti sebato tinotsoropodza zvinhu zvinenge zvakashata.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika?
Ya, chiripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinotaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure, nyangoti nepari pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachidzibhoisa muneti mavo.
Vanoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumadzanyemba kweAfrica reSADC rasharopodzwa mushure mekutadza kwaro kusangana nesangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rakapeta rwendo rwevhiki rose muBotswana neZuro ranga rakatarisira kusangana nevakuru vakuru veSADC nechinangwa chekuvaudza nhona dzevana veZimbabwe asi zvikaramba. Vachitaura neStudio 7 vanokokera Crisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaBlessing Vava vanoti ichokwadi kuti vakatadza kusangana nevakuru vakuru vesangano reSADC muGaborone Botswana, asi vacharamba vachigogotsa kuti vagone kusangana.
Noemba kuti matauriro avatiita kuti vanga vakabatikana vanga vasingakwasitara nesu, noemba kuti ndezvechokwadi.
Kunyange hazvo vavava vaine chivimbo chokuti sangano reSADC richavhurira masuo avo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakudzwa matambo, vanoti sangano iri ravaZuru rakapinda nyoka.
Like as an organization kuti ingamirire zvinhu zviri kuitika muZimbabwe handizvioni zvichiitika.
Vamatambo vaenderera mberi vachiti sangano reSADC ranga rakafanira kuedza neparinogona kusangana nevamiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition kuitira kuti vaudzwe nhamo dzatarisana nevana veZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Muzvare Mildred Mujane Mhandu vanoti dai sangano reSADC rapunzwa sezvo ratadza kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri kudya nhoko dzezvironda.
Hancho SADC mubatanidzwa here wenyengiri yesanti? So it is supposed kuti vatibatsirewo sevana veZimbabwe kuti kana vachitiuya ikoko like zvavo zvafanana neSouth Africa vanomboitwa mazinophobia and stuff, but asatamboona zvinhu zvakanyanyatsoti mbi zvinotorwa maactions akaita sepa.
Amai Irene Tsakama udza Studio 7 kuti vana veZimbabwe dzanguva mombe dzemashanga idzo dzisina vafudzi munyika nemudunhu reSADC.
Hazvonetsa izvi chero taura chero dini, handifungi kuti pane chinombogadzirisiwa.
Asi Muzvale Cynthia Mutamba Nengwe varumbidza SADC nekukurudzira nhengo dzaro kuti dzitsvage nzira dzingaita kuti zvirango zveupfumi izvo zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica uye nyika dziri kumavirira zvibviswe.
Akafanirwa kubviswa nekuti tiri kutambudzika, tiri kubuda munyika yedu tichipinda munyika vana South Africa Botswana hakuna kutogara chirohwa tichisungwa. Botswana vanourayiwa inyaya yemasanctions, saka SADC ikapindira anofanirwa kuti abviswa.
SADC yakasunga chisungo kuTanzania kuti itsigire hurumende yeZimbabwe kuti zvirango zvainoti yakatemerwa zvibviswe, uye yakabuda nezuva ra25 kumuguru seiro rekuita urongwa uhu. Zimbabwe inoti zvirango izvi zvauraya nyika. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America nenyika dzemu EU vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika vanotonga nedemo. Vachitaurwa nezvekuenda kuSADC nengwe ZANU-PF vaKindness Paradza vanoti vana veZimbabwe vanofanira kutanga vataurirana munyika vasati vaenda kunze.
Chekutanga handizive kuti veMDC vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2018 navamunangagwa tikavadya. Saka handizive chiri kuvanetsa tikuti vari kupembera, vakapembera kuno, vakapembera kuno. Zvino nyika dzese pasi rino dzakabvuma kuti Prezidendi Munangagwa nezanupf yavo ndo vakahwina muZimbabwe.
Asi munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Muzvare Gladys Chachwayo, avo vakasangana nevakuru veSADC vanoti hapana chakaipa kuenda kuSADC.
Ndofunga tese tinoziva kuti SADC yakaita resolution yekuti matambudziko ekuZimbabwe abva munyaya dzemasanctions. Isu seveMDC maonera tinoita ndekuti dambudziko riri munyika idambudziko ratingati pachirungu political crisis.
Zvichakadaro, mutauriri wesangano reSADC vaGabriel Malibang varamba kudaira mibvunzo yeStudio 7 vachiti nyaya iyi haisiye nzeve dzeve ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe nasi yapinda muzuva repiri yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 15 akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyanya madzimai nevanasikana zvikuru kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa kwechibharo kumadzimai nevanasikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekodzero dzemadzimai mubato rinopikisa reMDC Youth Assembly Muzvare Sandline Rovu akavabvunza kuti vari kurongei.
Okay, sebato reMDC, the National Gender Secretary, tiri kuitawo programu yetinayo muzuva 30 kumateperen South Province, Gwanda Central. Ndo patinenge tine national event yedu tichikommemorata 16 days of activism against gender-based violence. Saka programu yedu tichaida kuti ite ive iri March so that tizivise community kuti kodzero dzemadzimai hadzifaniri kudzvanyirirwa. Tinofara neprogramu inoyi because iri kuuya kuraise an awareness tichipreventa ezvo tichieliminata nyaya dzeviolence against women.
Saka matopiwa here mvumo nemapurisa nekuti tiri kumbonaka bato renyu riri kumbonzi kana kumboti kana richida kuita izvo zvekufora izvi kana misangano riri kumborambidzwa?
Mvumo hatisati taipiwa uyezve takatotarisira kuti tipi. Ndo challenge yatinayo muno muZimbabwe kuti kunyange tichida kuita maprograms ano encompassa mudzimai wese whether ndewe political party ipi tinongoinyima. Chinhu ichi chiri kutiosa seMDC but tiri kutarisa kumudzimai wese ari panze. Hatina basa kuti mudzimai weZanu, hatina basa kuti mudzimai webato reKwani because makodzero emadzimai angori holistic anototora mapato ese. Saka takatarisira kuti vakuru vemapurisa vekuGwanda vatotipa clearance. Tiri kutoida nokuti chinhu chatizi kutitira iri MDC chete, tiri kuitira mudzimai wese ari panze. But zvisinei tine challenge nenyika yatiri kurarama kuti tinozongonyimwa nyange chinhu chida kuchiita chichiko komberedza munhu wese.
Iko ku idzo kodzero dzemadzimai muZimbabwe mungati dziri kukosheswa here?
Kodzero dzemadzimai muZimbabwe hadzisi kukosheswa. Ndichakupai muenzaniso wehona yanga achifanirwa kuvapo last week iyi. Tichiona mapurisa achitoita kukava mudzimai nebhutsu, tichiona mapurisa achirova vadzimai vakuru nebutton stick. Saka titori kure nenyaya dzekutoremekedza kodzero dzemadzimai.
Avanga vari vanoona nezvekodzero dzemadzimai mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly Muzvare Sandrine Rovu vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakuvi